A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 7th, 2018. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the conclusion of the expanded biometric voter registration tomorrow.
The end of the registration exercise saw slightly more than 5 million people registered in what some are calling the watershed elections, the first that will not have Robert Mugabe on the ballot since independence.
With the end of registration well nigh, now the hopes for diasporans that they will vote from outside the country lies on a constitutional court challenge that has been postponed several times, and with the latest hearing now expected on February 14th, Valentine's Day.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Vadiwa vatereri nevatariri, nasi chirongwa cheLive Talk Diaspora tiri kutarisa nezvenyaya yekupera kwechirongwa chekunyoresa vavoti cheBVR mop-up exercise chakachawedzerwa chiri kupera mangwana chirongwa ichi. Asi toda kuti veruzhinji vanzwisise kuti aiwa uko hakusi kupera kwekunyoreswa kuvhota. Vanhu vanoramba vachikwanisa kuenda kunonyoresa kumahofisi ezeki. Asi chirongwa chekuti vanenge vachikufambira munzvimbo dzenyu ndochiri kupera mangwana. Izvi zviri kuitawo kuti vari kunze kwenyika vanetseke kuti zvino chirongwa cheBVR mop-up exercise chasvika pakupera tisina kunzwa shoko rekuti vari kunze kwenyika vachaita sei munyaya yesarudzo gore rino. Ndo zvaita kuti tingashida kukwezvaimi vateereri nevatariri kuti tibhuye muchitipawo pfungwa dzenyu zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Asi musakanganwa kuti kune nyaya yakakwidzwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika iri kudare repamusoro-soro reconstitutional court. Nyaya iyi yanzi ichanzwikwa musi wa14 rinouye musi wechitatu svondo rinouya sezvataurwa neshamwari yangu Chris Gande pano, hanzi zuva reValentine's Day. Dzimwe nguva zvinobuda mutongo uchapiwa panyaya iyoyo zvinenge zviri chipo cheValentine kuvana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Tongomirira kunzwa ikoko zvinobva kudare, Chris.
Yebo Jonga, zulukandaba mthwakazi omuhle, siyalamukela njalo kuhlelo lweDiaspora Forum lapho sixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokuphela kohlelo lokubhalisela ukuvota olwe biometric voter registration luphela lona kusasa. Siyabona ukubana uhlelo lolu lube luphele ngomnyaka ophelileyo, kodwa ke kwengezelelwa inyanga eyodwa, inyanga yakhona iphela kusasa. Kodwa ke sithanda ukwazisa abalaleli ukuthi ukuphela kohlelo lolu akusho ukuthi ukubhalisela ukuvota sekuphelile, ngoba uyenelisa ukuthi uye emahofisini kamsitheli uyobhalisa ukuthi ungavota. Ye, isikhathi siyaba lokhu sikhona. Njalo ke siyabona ukubana kule daba olwahanjiswa emthethwandaba lwabantwana beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abathi bona bafuna ukuvota besemazweni wona lawo, udaba lwakhona luzaziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu. Singakayi kachana ke, before we go to our guests and callers, tonight we have a brief video about a Zimbabwean living in the United States, Angela Hadimoyo.
I own an elder care agency, Sitina Abantu Aba over 55, ezindlini zabo, sibanceda ukuthi benga qinisebese ndaweni ezinjengabo, you know, nursing home, ama assisted living. Sifika sibe imuli yabo engekhoyo, you know, the family in absence.
ukuthi umuntu usifika ku stage lesena empilweni abantu sikhula sisiba ngogogo ukuthi umuntu yabo ungasakwanisa ukuthi uzenzele umuntu yabo ungasakwanisa ukuthi uzi drive ungasakhumbuli kuhle ukuthi kumele ngithathe umuthi kumele ngiyebona udokotela so thina sifika sibe yimuli adopted for a small fee sincedise ukuthi umuntu ahlale akhule aguge esemzini wakhe
likwenza njani ke lokhu kule zifundo yini owazenzayo ukuthi weze wenelise khona
mina isifundo engasenzayo ngesebusiness so as we know ukuthi isifundo sebusiness le mali sikwana ndawo yonke but ngifunda ngisenza njalo nga concentrate njalo ukufunda abantu abadala you know I don't know what you call the elderly abakugaya abakugileyo or the aging as we call it here so just learning we see what the aging or as we age the stuff we need the skills we need and the skills we need to sharpen and at the same time the skills I could take advantage of and make a living out of that's what I turned into a business
manje nxa usuwenza umsebenzi onjalo awuzange uhlangane lezinye indubo yini eziyazihlangane lo muntu oqala ibusiness
lezo ngazithola sibili so as such you know lapha sikhona thina lapha first of all ukuthi ngumuntu we onsund ukuthi ngingene into any business arena and be taken seriously for one ngikhuluma ngiyagiliza esikhiweni ngiyagiliza kwalaba balapha ngiphinda ngena ngilo you know ngile color as we put it here it's a very difficult not just industry or market to break into but just the whole business sphere to be taken seriously as a black person and to be taken seriously as a foreigner but I come with credentials that a lot of my fellow black people do not obuthi abaningi abanjengama bansundu kabalakho you know ngikhambile ngafunda civil engineering e university eyalapha ngadlulela phambili ngayathatha i advanced you know i degree elaphambili so ngoba ngingena labantu banokuhlonipha ukuthi no usislo noma esenza kwenzayo you know I think into ayenzayo into lengqondo so kuba nzima but kuba lula nxa umuntu engathatha isikhathi sokuthi akhulume lawe azama ukuthi akuzwisise ukuthi ungubani uvela ngapi njalo ubuya lani
manje likhona yini ongaliphosela ilizwi elokukhuthaza abanye ikakhulu abesifazane abafuna ukungena kubhizimusi lapha emelika
ye likhona sibili ngithi you know don't give up singa you know ama opportunities akhona and uma umuntu uzinikele uzimisele njalo ufuna sibili ukwenza into eyiyo and kuseqinisweni
bakhona esikhathini esiningi ababe khulume ngokuthi ukwenza ibhizimusi emelika kunzima kakhulu ngiyabona ke wakhuluma ukuthi zikhona ingxaki odibana lazo ezifana lokuthi ngonsundu lokunye kunjalo kodwa nxa kubuya lapha isikhwameni emalini ukuthi uqalise ibhizinisi iyatholakala yini imali
kulezi hlengo ama programs athile abantu asithi ngama minorities abantu besi abangasomakhiwa you know abantu abavela endaweni ezijeneyo you know across the world so bayazama ukuthi ba promote ukuthi singabi one sided ukuthi ucina siba ngowesikhiwa kuphela so uma ulama qualities wandane ngikhulume ngawo oqala ukuthi uthembekile useqinisweni uyasebenza sibili gadalala and what not 9 times out of 10 kulo muntu okhona ongakunceda and onga you know uthemba ngawo ukuthi lo muntu lo into akuya ngayo singafaka imali kiyo simncedise ukuthi aphumele
Siyabonga ngumama uAngela Hati Moyo saxoxa laye ePennsylvania. Jonga, I understand we have a guest today, since we are talking about the end of the BVR, that's the biometric voter registration. Of course, that was a piece about the diaspora, since we are the diaspora forum. Now that's let's get to business, Jonga.
Yes, who do we have?
I think we have Mr. Thompson Zhou. Hello, Mr. Zhou.
Hello. Yeah, hello. Good evening, good afternoon, good morning, depending on where your listeners are.
Okay. Thank you so much. Welcome to the show. Today we are talking about the end of the biometric voter registration tomorrow. But we understand there is a case coming up at the Constitutional Court that was brought up by people like you who are in the diaspora. Now, what can you tell us about this exercise that's ending tomorrow?
Well, the exercise has been a choice. BVR registration is all about trying to use a different method of capturing the people that are eligible to vote in the voter rolls in the whole of the Republic of Zimbabwe. I think there was an agreement that it was difficult to trust the voter rolls that had been used over the years because some of them, it took time to get people who had passed on to be registered, or at least so that there was resonance between the registration office where you register births and deaths and ID cards and citizenship and those people that are actually on the voter roll. That, I think, was a complaint. And the other thing was there were a lot of people moving from one address to the other, and it was always difficult to capture people within a constituency. So the BVR system is one way it would be easier in the event that there's a complaint to find out whether an individual has voted and only voted once and counted once in a particular area. So I think this is where we are. There's no complaint from any political party that I've heard about in terms of the agreement to have BVR in the system of registering people. It's different from voting. That's a different one. Our case at the moment is that Zimbabwe, although the constitution in 2013 was put in place, there was no agreement in terms of going forward.
Hello? I think we...
Hello? Yeah, there was no agreement. Big. Yeah, I was saying there's no agreement in terms of how we are allowing people to vote. At the moment, the electoral law that is in place only says you vote in your respective constituency, whether you're in the country or outside. But for people in the diaspora, that is an anomaly that we are hoping will be corrected.
Okay, thank you.
Thank you so much, Mr. Zhou. We have Mrs. Chennai Mutambasere. Makadi amai Mutambasere.
Siripo zvedu.
Aiwa, tinotenda kuti makwanisa kuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu. Ndisati ndakupai mukana wekutaura, tingozivisa vateereri kuti kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vanokwana kuita 5,248,459 vakanga vanyoresa kuvhota muchirongwa ichochi cheBVR. Todzoka kwamuri amai Mutambasere, tinoona chirongwa ichi cheMopup chiri kupera mangwana. Hakusi kuvharwa kwekunyoreswa kuvhota kuti vanhu vazovhotayo, asi tarisiro yevana veZimbabwe yanga iri yekuti vari kunze kwenyika vanogona kungobatanidzirwawo muzvirongwa izvozvi zveBVR Mopup neexercise yanga ichiitwa iyoyi, asi tiri kuona kunge zviri kuramba zviri zviroto. Munotiwo?
Ya, panenge pane nyaya pakuti zviri kunetsa, takamirira kunzwa kumatare kuti vachati chii kudai next week pachanzi kwanyaya yacho kuhigh court. Asi tichiri netarisiro yekuti zvichatendedzwa, tichapiwa mvumo isi vana vari mudiaspora, tichapiwa mvumo yekuti tikwanise kuvhota. Now whether kuti tapiwa mvume iyoyo zvichakwanisika here kuti tivote gore rino uyo ndoumwe mubvunzo. Asi tinotarisira kuti the question yekuti tinotendedzwa here kuvota ichabuda zvakanaka kumatare igoenderana one zvakataurwa nemutungamiri wenyika paanga ari kuDavos.
Asika mai mutambasere tinoona kuti inyaya haisi yekutanga kwakamboiswa nyaya kumatare mona 2005 nevainzi vamadzingo nyaya iyoyi yakaraswa zvakare nedare kwakazouiswa nyaya mona 2013 yakaiswa nevanonzi vabukaibenyu nyaya zvakare isina kufadza vari kunze kwenyika. Chii chamunofunga kuti pangaita musiyano rwendo runo?
Tinongoona kuti zvinhu zvese munyika zvinenge zviri kuchinja. Handiti kubva zvatakava nemutungamiriri wacho mutsva vamunangagwa, ivo vanotaura mashoko ekuti chido chevana veZimbabwe zvakafanana nekuti ndo chido chamwari kwavari. Saka naizvozvo tinenge tichiti dai kutaura kwavo kwazadzikiswa nekuita. Kana ivo vachiti mwana wese weZimbabwe anofanira kuwana mukana panguva yeshanduro yekuti aparticipate muvoting, tinofanira zvekuzviona zvavataura zvirizvo zvinoitika.
Thank you so much. Ramba henyu muri pachirongwa. Tine muteereri apindawo parunhare vanonzi Tapiwa. Makadi? Tatenda. Tatenda.
Iya, ndizvozvo. Tapiwa o Tatenda, it's fine. Makasimba here?
Aiwa, tiri vapenyu. Muri kufona muri kupi?
Tiri kudairawo tiri muPretoria muSouth Africa.
MuSouth Africa, ndizvozvo. Tipei pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
Misoro yenyaya yenyu uyu unotibata-bata chaizvo ende unoita kuti sanga vanhu vari kunze kwenyika vakaita sesi kudai zvika tirwadzikane zvikurusa. Nokuti kuti tikwanise kunge tichiti tisusu tione sevanhu sekunge zvinonzi tiri vanhu vari kupihwawo kodzero dzavo kana kuti vanoonekwa sevanhu mukati mevamwe, ka tiri kuona zvakati omei. Nekuti ukaona tiri muno musango matiri munomu tinenge tichiudzwa unzi makwerekwere. Kana taakumusha tonoudzwa unzi kwanzi hanzi zvoni yes to register kana kuti yes to do this and this and those things, ka zvinotora nguva yekuti uita se unge uchikwanisa kuti uregistre kuvhota kwacho kwavanenge vachitaura ikoko. Hensi iwonenge wakumbira kubasa kuno kupi kunze kwenyika kwaunenge uri kuyewo. Wosvika pakuluza hope hauchakwanisa kuita se kuti uchiregistra kunovhota kuya kumusha kuyewo. Ende taakuita sezviremwa remwa kumusha awa tigamuchirike kuno kwacho tiri makwerekwere. Saka taavanhu vaapakati parumananzombe mapaona.
Asika mai kumusha handina kumbonzwa vachiti havachakugamuchirai, nokuti vanoti aiwa kana uchikwanisa kuuya uchivhota wakasinuka hazvina basa kuti uri kuvhota uchibva kunyika ipi, asi uya uregistre uvhote ndo zvavari kukurudzira pari zvino.
Muri kuona dambudziko riripo here baba wangu? Dambudziko riripo ndere rakarimira rakadai izvi. Uri mukati menzvimbo menyika isiri yako kudai ka tinorarama uchienda kubasa. Usingaende kubasa hausi munhu unosvika pakutambudzika pakushaya chekudya kana pekugara. Saka panguva yaunonzi izvoni huya tikugashire kumusha iwewe uzoregistra uzovhota, zvinoreva kuti warasikirwa nechi nebasa kupi kwaunga uri kuye kuyewo. Ende vazhinji vedu hatina mabasa aya ekunzi ari tangible ekuti unoshanda straight job rekuti unoshanda Monday to Monday uchienda pabasa wani. Tinoshanda anonzi iwo mapeace job, zvichireva kuti nhasi uri panhingi mangwana uri kwanhingi. Saka you always from point A to point B. Saka the moment yaunotadza kuenda kune rimwe basa rao rekwanhingi rieriyeri vanotonotora another someone zveikoko votoisa chi panzvimbo yako warusa. Saka iwopo uchanodzoka kuti uchinoona uchinoti basa anzi atakaona usina kuuya. Saka zvichireva tichidzokera panyaya yenyu yekuti vari kumusha vanoti uyai muzoregister muvhoti. Hongu tinoidaira pfungwa yavo iyoyo, asi paunonosvika ipapo kumusha ikoko unongozvitarisira kuti uchangonosvika woita se wonanga kumaofisi wonoita se wovapa zvavari kuda nezvanezvese midzidzo yavo oregista. But vanotwosvika vokuudza bumbiro remutemo yekuti newe unobva warusa hoko. Vane vachada proof of resident. Proof of resident inini ndiri kubva kuno kuSouth Africa. Ndichanoiwana kunani ende ndikataura nani achanondipa chitsamba yekuti mwana uyu ndiwe pano kana kuti anogara pano kana kuti anga ari kwakati kana chichi. Ende zvichanditorera almost 2 weeks kana even a month. Maona kuti zvinotionei izvozvo.
Yeah, aiwa regai tigonzwa vadare vedu kuti vanoti kudii, maita basa zvikuru amai tatenda.
Aiwa tinozvikudza kuti muripo pakuva muchitigashira muchinzwawo zvichemo zvedu isu vari kunze kwenyika. Sezvo tiri vanhu vari kuwanikwa vachiita kunge vakaraswa kana kuti vasina vamiririri vekuti vari kungochema vari mutsango ende vasina munhu anokwanisa kudairawo kana kuona kuti kune vanhu vari kuita se vari kuchema. Hence tiri kukontributawo mukati menyika iyoyo.
Aiwa, thank you so much, Chris. What our first caller is saying is that it is very difficult for people in the diaspora to go back home and register to vote because of work commitments. She says that most of these people, they are not like permanently employed where they know they are going for the same job Monday to Friday. If you miss a day, the next time you go back to that workplace, they've already hired someone as a replacement. Mm-hmm. So she's saying it's very difficult, and when you manage to go back home, the requirements are so stringent that in the end you may take a week or 2 weeks or even more days for you to gather everything that is required for you to register, like proof of residence and all these other things. Yes.
That's sad. Mnumzana Joe, ukonetengwen?
Mkonabak.
Ye, Mnumzana Joe, uyezwa lapha indubo ezikhulunywa ngabanye lapho ukuthi uyasuka, usuka uvela khona po UK, usithi ufuna ukuyabhalisa ekhaya ukuthi uvote. Ubusudibana lengxaki zonke zona lezi ezikhulunywa ngabanye ukuthi bafuna i-proof of residence, kodwa wena usuhlala ngaphi UK? Ukubona njani khonoko ukuthi ayisikho yini okudibanela abanye?
Ingxaki ngizizile, ngizile umama ekhuluma inhlupho anganathi akhangelane nayo. Kodwa into ekhona lapha esikhangelane layo, kakhulu nxa sicela uhulumende ukuthi abantu abakudiaspora kumele nabo babe bemvume ukuthi bevote. Kodwa bevotele lapho lapho abahlala khona. Ukuthi iZimbabwe so kube le constitution leyo entsha ngo-2013 azange kube lo mthetho kumbe ukuthi umthetho okhona okhangelane lokwesikhetho ulungiswe. Ngakho-ke kulama-models amaningi, ungakhangela amazwe afana labo-Australia, bathi bona uyakwanisa ukuthi uvote as long as uzabuyela ekhaya within 6 years. Kodwa kube nabanye labo maybe Austria le America bathi bona ulelungelo lokuthi uvote ulapho khona. Kodwa okuhluphayo ukuthi ekhaya abakachayi. Even umuntu osekhaya, ngathatha umzekeliso wokuthi umuntu oseGwanda, nxa kuyukuthi yena uregistered ukuthi ehambe evote eGwanda South, ngelanga lokhetho nxa kuyukuthi usewanti kumbe usemarondela, abasoze bemvumele ukuthi evote lapha khona. So uhulumende will not be in breach of the constitution nxa eza ukuthi hayi bantu abakudiaspora lilelungelo ukuthi livote, kodwa-ke kumele libuye ekhaya kumbe ku-constituency lapho likhona. So esikucelayo lapha yinto entsha. Nakho we are saying ukuthi imali nxa kuyikuthi uselakala imali ukuthi kube nama registration centers ku diaspora sizayikhipha leyo mali as long as sizaba nelungelo lokuthi sivote. So yikho okuhluphayo okukhona. Uhulumende udala kwakulokwesaba ukuthi abantu kuzaba neriginga, kuzaba namanye amavota azaphuma evele eChina. Kodwa we are simply saying ukuthi akube lokuvumelana ukuthi i-situation yekhaya is an anomaly angithi ngoba baningi abantu abaphumayo. So ukuthi abantu bonke laba bebuyele ekhaya, befike beregister, bephinde bebuyele bevota, kuzakuhlupha. Akube lama-situations afana ne-France, France kumbe amazwe afana nako-Italy. Balama-constituencies lama-MPs abo azahamba uhulumende semela laba ababephandle. So lathi kungenzakala lathi ukuthi sithi hayi, lama-MPs ethu nebhilini elihlale e-America, namanye ama-MPs ase-Europe, namanye ama-MPs ase-Australia, as long as umuntu abe ku-diaspora ezaba nethuba lokuthi eregiste lapha khona ephinde evota labanye mzwana kuvotwa lapha ekhaya.
So ama-MP la ukhuluma ngawo ngama-MP ayebevotelwe ukuthi abe ngawe amazona lawo America.
Ye, yeah, yikho kwenzakalayo. Abe-France ama-MPs abo banama-MPs maybe about 11. And then if Italy, I think lama MPs maybe about 18. We have supervised ama elections abo. So ama MPs lawa ama diaspora MPs bayabuyela ekhaya but bayabethwele ama issues abantu abahlala ku diaspora. Ngoba okuhluphayo eZimbabwe is akukabi lomthetho oqondane lokuthi lokho okukhulunywe ku-constitution ukuthi umuntu wonke wesizalwane seZimbabwe lelungelo lokuvota liza kwenza njani.
Hayi, kwezwakala ungabamba nje
esithi
Mr. Joe, ungabamba nje kancane kulo mlaleli osengenile ecingweni lapha sizaphenduka kuwe njani.
Tina mkoma Edward, makadi mkoma Edward. Tirwa penyu, muri kufona muri kupi?
South Africa.
South Africa, di wiripi ni South Africa?
Limpopo.
Limpopo, anzi, muna kona ungo bira Limpopo vama register mo zoka mo bira after Limpopo mono vota tu zeo jamuru kufunga.
Muri pejwe ne radio
here because ruja ruri kubvarwa dzoka ruchinzikwa mufoni
ndinoti inini maonero angu zvanga zvakadii kuti kana vachiona kuti hafuni kuitemo wediaspora uyu zvanga zvidii kuti tinovhotera kune embassy yedu yenyika yedu kwairi munzvimbo iyo nyika imene inose kwatiri tinovhotera kuembassy yedu ikoko wotiinzira mabalo tedu tovhotera ikoko anekuti vati tidzokai kuimba.
Ndo pane pakambotaurwa nehurumende kuti haina mari tichiri kurangarirawo zvakare mutungamiri wenyika ndofunga pavakaenda kuNamibia mwedzi wapera vakabvunzwa futi mubvunzo wekuti vari kunze kwenyika vachavhota here vanenge vakataurwa kuti Zimbabwe haina zvikwanisiro zvekuti ikwanise kuti vanhu vari kunze kwenyika vavhota asi yakakurudzira vanhu kuti vadzoke kumusha vachivhota. Vanogona kunge vari muurongwa ihwohwo kuti hongu munokwanisa kuvhota munofanirwa kuvhota muri munyika dzamuri asi chinovataisai nyaya dzemari munotiwo.
Tiri ipapo takadaro nyika yedu tine mabhaga akaita sana zvipo nekuti takatarisa vazhinji diaspora yatiriva vanhu vari pano pasouth africa pabotswana pazambia namibia padhizedhiza ngavaite kana government ihaye vari vane mabhaga vauye vatakure vanhu for free voendesa kumba unovhota vanhu vovhura mabhodha vatopinda tovhota votidzosa you cannot vote you uri one kana iwo vachikwanisa kuvhota yotoziva wari pahari kutozivhota but why because you cannot vote uri one iwe nemunhu akakumirira but unoda opponent inedetikuiiisable kuti no izihazisirizvo but kana wakati iwo tinovhota takadaro zvoreva kuti iwo tatehunani kare aniravo ndosaka vari kuvavarira kuti haiva vari kunze havana basa ndivo vanoziva pavamire vanhu vanechekare.
Asi pane guarantee here, pane guarantee here kuti wese munhu ari kunza anovhotera mapata anopikisa vasinga vhotere bato riri kutonga. Thank you so much, mate. Chris Mkoma Edward says the government should hire buses to ferry Zimbabweans, especially those in South Africa, Zambia, Mozambique, Botswana, the neighboring countries. And he thinks that if the government insists that there is no diaspora vote, it's a way of rigging elections. I don't know how elections will be rigged. But maybe you can bring in Ms. Mutamba Sere and hear her views.
Before we do that, let's introduce another guest. We have Dan Moyo of the Zimbabwe Diaspora Vote Campaign. He's also the MDCT chairman, regional chairman for the North America. Welcome to the show, Mr. Moyo.
Thank you for having me, sir.
Okay. Mr. Moyo, we are discussing the end of the biometric voter registration, and we know that you have been on the forefront of trying to get Zimbabweans living in the diaspora to cast their votes. Now that the campaign to vote to register is ending tomorrow, is that not the end of your dream?
Well, we cannot rule that out completely because there is a case pending in the courts right now that the Constitutional Court is going to listen to on the 14th regarding the diaspora vote. So we're very hopeful that the outcome of that court case will be favorable to our demand, and as such compel the government to make an extraordinary case for people in the diaspora to allow them to register and vote.
Okay. Thank you so much, Mr. Moyo. Just stay on the line. We have a lot of guests today. Jonga, who do you have next?
Tombozwa kuna Mai Mutambasere. Tavabatisa kweka nguwa. Mai Mutambasere, ndofunga mazwa kutaurwa neva tereri pamwe nevamwe watinao vadari. Zvizva munga taurawo pane zviri kutaurwa nevamwe.
Okay, chekutanga ichinchi vanenge tanga kubata inyaya yekuti kune mutauro wekuti dai vanhu vari kudiaspora vazviunza kumusha vavhote zvakafanana nevamwe vari kumusha, iyoyo nyaya ndoda kuibata paviri. Pekutanga, handizivi kuti vanhu vanonzwisisa here kana tichiti maremittances inova mari inobva kuvanhu vari kudiaspora kuti yakawanda zvakadii, kuti dei ratichati vanhu vese vari kusouth africa mazimbabweans vese vari kuuk mazimbabweans tidzokai vote, dei iroro sezvataurwa namama vanga varipo before nokunga kudama tinaitatenda vakati ivo musi woyo hatishandi sengo yatinenge tiri kumusha hapana achashanda. Kana zvadaro zvinoreva kuti panguva iyoyo maremittances aya atiri kutumira mari dziri kutumirwa kubva kudiaspora every day kunenge kusina zvichiripa nepakawanda ikava newa havanoti economic effect. Saka iyoyo nyaya ndinoona sekuti dai vanhu vambomirawo tisanyanyoda kufunga naizvozvo tichifunga mafungiro akadaro. Vacho vanokwanisa kuvhota vanokwanisa kuri iri nyaya vacho ikunoka tiri mhiri anonetsa zvakare, munogona kuona kuti vanhu ti Vaka gara kuno asima gwaro akakwana kuti vakafamba kuda.
Fone nyo andiswe kuti iri kuita dambudziko ripi inenge yatobva yata vatango vashaya ipapo. Well, she was responding to one of our callers, Maita Tenda, who said Zimbabweans can maybe find a day where they could go and vote. But she's saying since Zimbabwe survives on the diaspora remittances, that very day, which means Zimbabwe will lose out on those remittances, because if those people don't go and work, then there's no money. Mm-hmm. Yes, I will bring her back on the program.
Okay. Yeah, Jonga, before we go to Mr. Joe, he was bringing up an interesting topic about, the people in the diaspora voting for someone mm-hmm. to represent their interests. But before we go back to him, let's take a commercial break.
My friend, things are tight out here.
Chi undari. Asi mapepe azikubatika.
If I get a chick, how will I even maintain her needs, mate?
Ko zvinombonetsa here kutenga zvemadhora-dhora. Aripo aya ka.
Chao ko Syria, suchimei tatanga atisha nkuru mumu elizu peta so. No spa, no futi verinto zakona zvingise egeze zimu.
Imika, makato sara, tirikuto gadzirisa zvuti chitaura so.
But how, mate? Njani jei?
Hurumende edu rikutipa mukana wakanaka. Wekuti tigadze vatinoda nekuvhota.
How?
Chekutanga, maka register imi mafesi.
Haya, si register angatina. Vene kuchuno njani?
Kwa wane inonzi biometric voter registration.
Is this the same BVR that we keep hearing about on TV and on radio?
Eka, so mnafanda kuita manji. Takurezi tupa zenu ne proof of resident moto baya kwa wari kuitira voter registration yacho. Mnenge mato pina madara.
Chegi manje tinesingela proof of residence ki?
Iko kukuma BVR centers, kuna anonzi ma VR9 forms. Affidavit of residence. You just fill in the forms. And the Zek official will certify them for you as Commissioner of Oaths.
Thanks, mate. Let me go pick up my sister and dash there right away. Juju, are you joining me?
Yes, I am. And to see Sokolo no Musha Valai.
Ah, mate. Don't even try that move.
Ah, Popo Madara.
Thanks then to the National Youth Development Trust for that commercial. Now back to our show. We were talking, Jonga, about Mr. Zhou. Yes, Mr. Zhou, can you elaborate on the idea of having people representing the people in the diaspora, like voting for an MP in the diaspora?
Thank you very much. I think what we need is a sober discussion in terms of what the diaspora really want. The reason why a lot of people in the diaspora say they want to vote is because they want to be able to have the government, they want to be able to have all the three pillars of the state representing their interests. And part of doing that will be to have representatives who can take their issues into parliament for legislation that will reflect their interests or at least their input. So I was giving just this very issue as an example. So if I was a member of parliament representing Europe, I would then have been able to go and push a motion in parliament that will represent the interests of the Zimbabweans that actually live in the diaspora. Part of the reason why the diaspora vote issue was not made inroads in the legal sense in Zimbabwe, except the constitution, is because there are no MPs that represent that diaspora. So when people talk about remittances and all these other issues, the government can simply say, when you send your remittances, there is no law that makes it an obligation for someone in the diaspora to do that. Or if I was to say, like what another caller said earlier, that the government should provide buses, for people in Botswana and South Africa. Now, you are already introducing an anomaly in the voting system because there will be someone in China or somebody who is in a place where there's no embassy who will also demand to have that same right. So our view is that we should not be confrontational. We should be solution-focused. We are saying the people in the diaspora, Zimbabwe has a position of an anomaly. There are too many people that have left Zimbabwe. So the government needs to acknowledge that the number of Zimbabweans that are actually living outside the country is now so substantial it needs to consider their views as well as consider their interests. And the only way to do that is to make sure that there are MPs that represent those people who are in the diaspora. And when we vote, we can decide how we vote, whether we are voting at embassies or, in the case of Austria, there's a special register that is actually for the people in the diaspora is another matter. If we need to mobilize resources to make sure that that happens, the government can't say that there's no... I heard somebody say, the President Mnangagwa was saying the government doesn't have money. We don't want money from government. If we need to raise money in order to vote in the United Kingdom, in Australia or in other places, we can raise that money to be able to get that right to vote. We can do that tomorrow. So that cannot be used as an excuse before somebody asks us whether we can actually mobilize those resources to be able to exercise our right to vote in the diaspora. Mm. So my view is let's be sober, let's approach this in a solution-focused way, and it will be successful.
Okay, oh. Thank you so much. Just keep holding.
Taita Mtereri, Chris, your best friend, Donald Mamboma. Mkoma Doni Magadi. Mkoma Doni.
Hello, just today.
The right, Nasi, Nare, and you need to go back to Kaskur Kunaya.
Kunaya, the right, Rukuno.
Yeah, that's why we're not going to come to you. We're not going to come to
you. We're not going to come to you.
I want to go to you. We're not going to come to you.
Yeah, I'm going to come to you. I'm going to come to you. I'm going to come to you now.
Regaiti kufonerei, Chris, tichi mirira kuzoti mkoma Donald wa dzoke pachirongwa. Maybe tombo nga kuna vaden moyo. Mr. Moyo. Hello, Mr. Den Moyo. Mr. Moyo, are you there?
Yes, I can hear you.
I hope you heard what Mr. Joe just said, that Zimbabweans in the diaspora can pull resources and make sure that... they vote, they facilitate their rights to vote in the diaspora if the government says it does not have resources. What's your comment on that?
Mr. Joe is absolutely 100% correct. And to add on to that, the Zimbabwe Diaspora Vote Campaign, ZDVC, and I've mentioned this in the past, did approach way back when we started the campaign for a diaspora vote. We did approach the UNDP, the United Nations Development Program, and explained the situation when Mugabe and ZANU-PF were using this lame excuse that they did not have money. We approached them and presented our case, and they were willing and able, and they even approached the Zimbabwe government to say that they can carry the burden, the financial burden of providing a diaspora vote. So really it is not an issue about money. And like Mr. Joe stated, if Zimbabwe believes they don't want the United Nations money, I think us Zimbabweans in the diaspora are very much capable of financing the diaspora vote on our own.
But Is it constitutional that people can facilitate that exercise through their own resources?
Well, when we start dwelling on constitutional issues here, it's the same question applies to, is it constitutional to accept donations from organizations such as the UN? I think the answer to that is yes, because we have in the past, and we even used them as observers in our elections.
Mm-hmm. Okay, thank you so much, Mr. Moyo. Vatereri, wa Moyo wari kupindura nyaya simudzwa na wa Zhou yekuti aiwa kana hurumende sezvakambotaurwa nevatongi vematare pamwe chete naye vamunangagwa kuti hurumende haina zvikwanisiro kana iri nyaya yemari hanzi aiwa vari kunze kwenyika vanogona kutsvaga mari kuitira kuti vezeki naye vehurumende vakwanise kuti vanhu vavhote vari munyika dzavari ndabvunzwa kuti zvine zviri pamutemo here kuti vanhu vazvitsvagire mari yekuti vange vachivhota zvikanzi aiwa kana tichidaidza masangano akaita seUnited Nations achinoona sarudzo vachibvumidzwa kuita izvozvo zvichireva kuti zvine zviri pamutemo hazvingazonzi hazvisi pamutemo nekuti vapa rubatsiro kune vanhu vari kunze ivo vachibatsira zvakare kana hurumende nedzimari Chris.
Yes, Jonga, before we go to my Mutambasere, I'll ask a quick question, Mr. Zhou. Mr. Zhou, there is this belief that there is a lot of Zimbabweans in the diaspora which necessitates the facilitation of, you know, letting them go to vote in the countries that they live. But the other argument that I've heard in some quarters is that the people who are said to be out there in the diaspora, the figures are not really, you know, substantial, because some are saying it's up to 5 million, some are saying up to 6 million, and so forth. So what if the government argues that, well, if we are talking in terms of numbers, if it's a game of numbers, then it's not necessary to have people voting. What's your take on that?
Well, the Constitution of Zimbabwe says everyone has the freedom of movement. So if that freedom of movement takes you outside the borders of the country, you still remain a Zimbabwean citizen. The best example would be if one Zimbabwean was caught in a serious situation, maybe that person has been captured by some terrorist or Islamic State or something. The government of Zimbabwe has an obligation to go and rescue that person. So numbers really don't matter. Even if there was one Zimbabwean who is somewhere in the middle of an Australian desert or living in a corner room in the skyscrapers of New York, the government still has that obligation because that person is a citizen. So the issue of numbers is just academic. It must not influence the decision. So the decision must be there's a Zimbabwean who is elsewhere, who is demanding the opportunity to exercise their constitutional rights. And that right must be honored. And if the government can't do it, we are simply saying the government should be able to say, why is it difficult for them? If it's an issue of resources, logistics, or whatever it is, then we can provide those solutions. But I don't think there is anyone who can argue that a Zimbabwean who is above 18 must be denied that opportunity to exercise their right to choose the people that must preside over their issues.
Mm-hmm. Thank you so much. I'll just keep holding.
And besides, I was saying, besides, if there's an argument about the number of Zimbabweans that live in the diaspora, then get Chikumira and her people, get the VEC to go and register people in South Africa, in America, in the UK, and elsewhere. And then you can have the number of people that are on the here, and then you can have that argument. But just shooting at the stars and saying, "Ah, we don't believe the numbers," is not something that the court will accept. The court might well go with the government on this. We accept that, but that is not going to be the end of the argument. The argument will be, we are offering solutions. We are simply saying, even if you want all these Zimbabweans to go home and vote, they are still losing money. So we would rather vote where we are but we want to be registered. And we can ask ZEC to come tomorrow if they want to. They can come, they can base themselves in London for 2 months and register everyone in London. They can go to America, they can do everything. I don't think that will be difficult. We have already taken the president with a team to Davos. That team is bigger than the team that can actually come and register people from ZEC. And one thing that people have to realize is we are all saying Zimbabwe is going to do well, if they are investors and all that. The Zimbabweans in the diaspora, because of the love that they have for the country, will have a bigger contribution to Zimbabwe than any other foreign investor on earth. So this is the constituency that the government needs to be able to reach and be able to work with. So I would rather President Mnangagwa work with the Zimbabweans in the diaspora rather than working with any potential billionaire who is going to Zimbabwe for their own interest and going out when things are bad.
Okay, yeah. Thank you so much for your contribution.
Amai mtambasere vanenge vadzoka parunare. Madzoka here mai mtambasere?
Ndadzoka.
Regai ndikupei mubvunzo. Pane vamwe vane pfungwa dzekuti nyaya diaspora vote vafunga kuti nyaya yekunzi ingagadziriswa kumatare asi kuti inofanira kutogadziriswa nevezvematongerwo enyika nokuti ndo vanenge vachipa pfungwa yekuti dzimunguva tikabvumidza vari kunze kwenyika kuvhota zvinhu zvinoenda nepata atisingatarisire. Imi munoonawo sei?
Ndinoona sekuti zvekuti zvinhu zvakazvechinja handizi. Sokutanga taitarisira kune vaivo vanotonga nyika vamugabe tavaivapo, obviously vamugabe vava vasingadi kutomboinzwa nyaya iyoyo yekuti madiaspora anovhota. Nekuda kwaizvozvo nyaya iyi yakazonge yawa kumakoti, saka naizvozvo ngaingochitongerwa hayo iri kukoti ikoko, asi yange isingatombofaniri kusvika pakadaro nokuti maresources iwayo ari kushandisika kuenda kukoti. Ndikada kuwedzera pane zvataurwa nehanzvadzi yangu yabva kupedza kutaura izvezvi. If you consider from an economic perspective, handizi iko zvino vakuru venyika vanotaura kuti maremittance revenue yakawanda munyika yezimbabwe inouya ichibva kuvanhu vari mudiaspora. Zvinodaro nekuti kune vanhu vakaita semi, vakabva kuzimbabwe first generation, tikauya tikaroorwa navamutambasere muno muzimbabwe, tese tiri mazimbabwe, muno muuk tese tiri mazimbabwe. Nzandizi naizvozvo connection iyeyi yachi ichiripo nokuti tinoita sokuti takabva kuzimbabwe nezuro, tinotumira mari kuzimbabwe, tinoda futi kukurudzira zimbabwe yedu maopportunities akauya, mainvestment opportunities. Unoona vana vari kunoku vezimbabwe vachida kuita sei, vachida kubatsira kana kuti vachitumira magumbeze kuzvipatara vachidi. Nyaya yekuti tinokwanisa kuvhota, it helps kuti maconnections iwayo aramba aripo. It reinforces patriotism. What will happen with time, kuri kunzi vanhu hamuchavhoti hamuchadi, disengagement will come into place. Handiti zvinhu zvinochinja, vana mai vatiri kuchengeta, vana baba vatiri kuchengeta, unotarisira kuti maybe in 20 years, 30 years time zvinhu izvozvo zvachinja. Kuchauyawo mamwe mazimbabweans asi vanenge vakavari zvizvarirwo zvekwavakazvarirwa ikoko. That patriotism is going to be lost. Saka kana isusu tichichemera kuti dai matitendedza kuvhota, hakusi kungoti tiri kungoita ruzha rwokungoti dai tavhota toda kuvhotawo hatidi kutaririra, aiwa. Asi inobata zvakawanda vhoti iyoyo, nokuti wakatarisa nyika dzakaita sana America, sana UK dzakabudirira, dzinotendedza vana vadzo vari kune dzimwe nyika kuti varambe vachivhota. Munhu wese anoramba achitarisira kuti ini ndiri muamerican, musi wakadai ndichaenda ndonovhota, nyange ndichigara kuaustralia, nyange ndichigara kuuk. Zvinobatsira kuti munhu aramba achita sei aine that deep rooted connection nekwaakabva. Zvino isusu vakaramba vachiti iko zvino ticharamba tichichemera tichida kuvhota, tichida kuvhota, kudai vakaramba iko zvino, next time zvichashaya munhu anoita sei, achadawo kufambira zvikada. But connection iyeya inobva kupatriotism icharambawo ichiita sei, icharamba ichidisengagement, icharamba ichiwedzera. Vanhu vacharambawo vachiita distance. MaZimbabwe, uZimbabwean huya, urambawo uchiita sei, uchiita sokuti waakutinopera. and that will be detrimental to our country. Nokuti nyika yedu yakaluza vana vakawanda sere over 4 million, 5 ndazwa nhasi 6 is a new figure for me. 6 million vari outside of the country. Saka tinenge tichida kutarisira kuti vanotarisa matongerwo enyika vanoramba vachizviziva izvozvo kuti decision iyi haisi yanhasi chete asi inobata nemagenerations anotevera. Takanyanya iyo economic and social contribution inobva kudiaspora. Kandanga nichida kungoti ndipa jekese ipapo.
Aiwa, thank you so much.
Vamuranga vachitaura.
Taura
ichi. Ndina kunzwa zvakanaka hangu vanga vachitaura nezindevele ema MP.
Okay.
Iyo yakaoma yekuti kuda tinoita ma MP ekuZimbabwe but achimirira diaspora mudiaspora ndizvo zvavanga vachitaura.
Ndofunga kudaro vazho hanzi maamushaura here kuti MP anenge achizonopinda kudare rekuZimbabwe kana kuti anenge achingorozogarawo mudiaspora mune humiriri hwake hwaanomirira.
Kokokera baba. Okay, so what my sister has just been saying is eloquently put, but it would make a contribution in Zimbabwe if she was actually doing that in Parliament representing the people in Europe. Because all these things that she's talking about, the connection that would be lost over the generations because there's no diaspora vote and all these other issues and the amount of money that people or economic benefits that the diaspora bring to the country. These are issues that need to be articulated in Parliament because this is where the laws are made. This is where the policies, this is where you hold government to account. So if she had an opportunity to contest on a manifesto in the UK to say, this is what I will be doing for the Zimbabweans that live in the diaspora here. This is how I will take these issues to Zimbabwe so that the Zimbabwe state continues to have that link with the people in the diaspora.
Thank you.
So that when we talk about all this investment, and we say, if you are a Zimbabwe, why
do you so much, Mr.
pay the same amount as somebody who is foreign?
I understand we have a caller. Men of Trachiri Parunari, Rem Koma Fanuel.
Yes, Baba Mkuru.
What did you mungu actually in the Amanya Mkoma Fanuel?
Okay, ndinotenda chose ne nauro airimu dariro iyi. Ndafara chose kutanga zvangu kutaura pastudio ndinogara ndakateerera mazuva ese. Nyaya yediaspora iri kutaurwa iyi ndinotenderana nemashoko ari kutaurwa namama vabva kutaura manje-manje afu. Asi chokwadi chiripo chandinoda kuti ndipe vana veZimbabwe ndechekuti hurumende iri kutonga iyi yakangofanana nehurumende yakabva yava Mugabe. Nekuti mukangotaura nyaya yediaspora vanotsika-tsika avadi kuti vana veZimbabwe vari kune dzimwe nyika tive nekodzero yedu nekuti chavanoziva ndechekuti kuti tibve muZimbabwe takabviswa neutongi hwavakanga vachingori nawo zvinova ndo zvingoripo nanhasi vamunangabva vari kutaura zvese zvavanotaura tinenge takateerera tichivaona asi chokwadi chiripo ndechekuti vari kungofamba matsimba aingofambwa navamugabe havadi zvekuti vana veZimbabwe tiri kumadiaspora tivhote hapana chinombonetsa apo nezvavari kutaura zvese zvekuti maresources hapana mari ngavatibvumire kuti tivhote tigoshandisa mari yedu isusu kuti mabhaluti atakurwa auye muZimbabwe azokaundwa ari ikoko
havabvumi. Thank you so much. Maita Mkoma Fanuel, regaisipeta chirungwa. Thank you so much, Mkoma Fanuel. Chris Ngoti Dimu.
Yes, Chonga, unfortunately, we are coming to the end of the show. There were some questions I wanted, especially Mr. Moyo, to answer, but we'll save them for another day. Mr. Dan Moyo of the Zimbabwe Diaspora Vote Campaign, he was one of our guests. Also, we had Mr. Tamsanga Joe, a Zimbabwean living in Britain. And we also had Mrs. Chennai Mutambasere of the Zimbabwe Citizens Initiative. Again, she is in the United Kingdom. And I am in the United States. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, jonga kane mirichita aiwa, shamarenye pamoyo ndiyo Studio 7. Rambai mwine zvirongwa zvedu zvatino kupai na 6 a.m. Monday kusvika Friday na 7 p.m. manerega ega. Ndokuoneka imwe rara zvakanaka.